zuva rakanaka remucherechedzwa kwekushanda kana kubata basa kwakaitwa naMartin Luther King. Tinovaziva nenhoroondo yekurwira kodzero especially dzevanhu vatema nekuva nekuzvitonga kwakazara iye yatinoti democracy. Saka mukaona zvakuitika mazuva ano kana kuti tikatarisa mucherechedzo wezvakaitika pakupera kwesarudzo dzemuno muAmerica, zvinotiratidza izvo kuti democracy ichiri kushanda, because tikatarisa atinoti ma-institutions of power kumiramira kwaakaita kudzivirira abuse of office yanga yakuda kuitika, tinoona kuti pane makakatwa nanga akuitwa nemutungamiri wenyika, asi ma-institutions iwaya kana kuti mapazi ehurumende iwaya akaramba ari pasi pekutonga kwevanhu veruzhinji yatinoti iyo democracy. Saka chinhu chinofadza uye chinhu chinopa mucherechedzo wakasimba kuti munyika munomu at least democracy ichiri kutevedzerwa kana kuti ichiri kurarama. Saka mucherechedzo wazvinongotipa pa3 days dzasara idzo dzekuti inauguration inge ichiitwa, zvinongotipa kuona kwakajeka kwemberi kuti zveshuwa democracy ichiriko, ngatidzidzei uye ngatitorei zvimwe zvezvinhu zvatingati izvi zvinotibatsira even kunyika dzedu kukwatinobva.
Tiri ipapo, munoona sei urongwa hwekugadzwa kwavaJoe Biden pari zvino?
Urongwa huri kugadzwa kwavaBiden semaonero angu inini, urongwa huri kutevedzera atingati iwayo masafety precautions, atarisana nemhirizhonga ingakwanisa kuitika kana kuti ingadzokorodzeka seyakaitika pamazuva ekudarika aya, uyezve zvakare kucherechedza denda recovid ratinaro panguva inoyi. So ndiri kuona sekuti urongwa hwacho huripo hwakanakisa, kunyange hazvo husingakwanisi kuzopa vanhu mukana wokuti vange vachisvikawo pamagrounds pacho kuti vanowitnessawo chiitiko ichi, because chiitiko chinoitika kamwe chete panguva yakati rebei.
Tombotarisa ivo vari kubva pachigaro vaDonald Trump, muri kuona vachizosiya chigaro pasina bopoto here? Tichiona kuti kusvika pari zvino havasati vabvuma kuti vakakundwa.
Mviro dzekusiya pasina bopoto ofunga tinotodziona nekune zvakaitika mumazuva zvishoma zvadarika apa, kuti mukuru wenyika izvezvi vaTrump havasi kugashira kuti vakakundwa musarudzo idzi. Vane zvinyunyuto zvavo zvavainazvo, vari kunongedzera zvakawanda zvavari kuti izvo zvinoratidza kuti sarudzo dzakabirirwa. Asi sekubvunza kwamaita, inini handioni kuti pachaita akakugadzikana even kuva Biden vagadzwa semutungamiriri weUnited States of America. Ivo vaTrump vanogona kusabuda vari pamberi, asi tinoona sekuti vatsigiri vavo vacharamba vachikonzeresa nyonganyonga nemvunga mupopoto munyika. Uyewo zvekare vanovatsigira mucongress zvekare nemuhouse vachange vachiitawo zvinoita kuti hurumende yavaBiden itadze kunyatsoshanda semuvimbisa kwavanenge vakaita zvizvarwa zvemuAmerica.